Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo kurume 26 2017 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinopa rubatsiro reOxfam rinobatana nebazi rezveutano pamwe nekanzuro yeHarare mukurwisana nezvirwere zvetyphoid necholera.
Isusu izvozvi takutsvaga nhumwa dzedu dzinoenda ikoko kunoona kuti chii chaicho chaicho chiri kunyatsoitika uye vari kuita izvozvo ndivanani.
Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association roronga kutumira nhume kumwe nezeast kunoona nezvemashoko ekushungurudzwa kwevanhu ari kubva mudunhu iri pamberi pesaro dzebyelection. Vana vechikoro vakawanda vanokundikana kudzokera kuchikoro matunhu akakanganiswa nemashofashamwe emvura.
Baitiri shukura mwari, ino taura lichiti, kunyangwe munda wa muzambiringa, ukasaunza mazambiringa, kunyangwe muonde, ukasaunza maonde, kunyangwe mudanga mukashaikwa mombe, kana kuti mudanga ni makwai, musina makwai achona, inini ndicharumbi za Jehova, mwari, wali ponesuru wedu.
Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naBishop Anselmo Magaya vanove mukuru wechechi yeGrace Ablaze Ministries International. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinopa rubatsiro reOxfam rinoti riri kushanda rakabatana nebazi rezveutano pamwe nekanzuro yeguta reHarare mukurwisana nezvirwere zvetyphoid necholera izvo zvinonzi zviri kuratidza kuti zvave kudzoka zvakare muguta iri. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa erubatsiro musangano iri vaJoel Musarurwa vanoti sangano ravo riri kubatsira nekuwanisa vagari mvura yakachena inobva muzvibhorani kuburikidza nekuisa tumichina tunochenesa mvura. Zvirwere izvi zvinofungidzirwa kuti ndizvo zvakauraya vanhu vaviri mumisha yeEpworth neHeathcliff mazuva mashoma adarika. Zvinonziwo zvibhorani zvina kubva pazvibhorani zvinomwe zvakatovharwa kuHeathcliff zvichinzi zviri kuburitsa mvura ine tsvina. Zvirwere izvi zvakavhiringidzawo misha yeMbare, Glenora, Glenview neBudiriro gore rapera. Ngatinzwei hurukuro yataita navamusarurwa pamusoro penyaya iyi.
Tirikushanda neCity Health, tichishanda zvekare neMinistry of Health, tichiedza kubatsirana kupedza matambudziko ekholera munzvimbo yeMbare. Kushanda kwatiri kuita, ndingati tinoita misangano yekuongorora kuti ndedzipi nzira dzatingabetsere nadzo nzvimbo dzakakanganisika nechirwere ichochi. Saka pari zvino I think takwanisa kuita basa rakakosha munzvimbo yeMbare tichiongorora mvura yakanga ichibuda mumabohos. Takaona kuti mvura yanga yakashata tikazoona kuti pakazogadziriswa nyaya yekuti tiite chigadzirwa chakaita kuti painobuda mvura iyoyo inobva yaitwa chlorination. Chinonzi icho inline chlorinator. Tikabetsera zvikare tichishanda neCity of Harare kuti tiite anonzi ma-door-to-door campaign tichitaura takanangana nekuti chirwere ichi chingadzikisirwa sei kupararira nekuti chinowanzonangana nenzvimbo dzine tsvina nemvura isina kunaka.
Asi muri kuona here basa ramuri kuita irori richipapundutso?
Ndingati basa ratakaita muMbare chirwere icha kubva mumwedzi waFebruary chakange chisisatowanike. Asi munongozivawo kuti zvinokonzera zvikaramba zviripo sekushaikwa kwemvura, kusacheneswa kwenzvimbo nekuwanikwa kwechina pose pose chirwere ichi chinenge chisina kupera zvachose saka chinogona kunyuka nenyaya yehutano iyo yekuti zvino hazvina kunatsogadzirika zvakanaka munzvimbo dzakasiyana siyana takanangana nenyaya yemvura
zvii zvimwe zvamuri kuita
tine atinoti maroad shows atiri kuita hatina kuzongonangana nembare nekuti chirwere ichi chiri kuna nambare kuna nabudiriro kuna nagrani view nedzimwe nzvimbo dzakaita sana Heathcliff asi isu tinonangana zvekare nedzidziso yevanhu kuti vashandise zvinhu zvinogona kuchenesa mvura zvatisingakwanisi kudumha nemazita nekuti toita kunge takutengesera vanhu tonangana zvekare nekuti tikwanise kushanda nemashops kana kuti maretail outlets kuti tiwane zvinhu izvozvo nekuti kubva kare vanhu vanga vajairira kupuhwa zvinhu asi isu tinoona kuti zviwanikwe mumaretail outlets zvinobetsera kuti nyangwe tisipo dambudziko iroro rikaonekwa vanogona kuenda kunzvimbo idzodzo kuti vanozvitsvaga zvekare
havanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa erubatsiro musangano reOxfam vajoel musarurwa vari parunhare muHarare nestudio 7 sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti riri kushushikana nemashoko ekuti vanhu vari kutyisidzirwa uye kunyimwa chikafu mudunhu remwenezi East kumasvingo pamberi pesarudzo dzebyelections dziri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vanoti sangano ravo riri kuronga kutumira nhume kumwenezi East kunoona mamiriro akaita zvinhu uye kuti vataure nevanhu vari kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga vanove vebato reZANU PF. Mapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira ari kupomera ZANU PF mhosva yekushungurudza vanhu kuburikidza nekuvanyima chikafu pamwe nezvekurimisa uye kuvhundutsira vanhu kusanganisirawo madzishe. Izvo zvinonzi zvakaita kuti vakuda kwaShebasikiti avaive mumiriri wedunhu iri vasati vadzingwa mubato reZANU PF vabude musarudzo vachiti vainge votyira upenyu hwevatsigiri vavo. VaMahia vataurawo pamusoro pekurarama kuri kuita vanhu muZimbabwe nenyaya dzematambudziko. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Iye zvino hatichisiri kuitaura yakangonangana nevarwiri vorusununguko. Taakuitaura tichiti isusu kana ruzhinji rwevanhu rukange rwava nemabasa, kana ruzhinji rwevanhu rukange rwava kurima zvakanaka vachibatsirwa nehurumende zvinoitwa dzimwe nyika, kana kuti mikana yokuti vanhu vange vachiita mabasa ichiwanikwa nevanhu vese, kana ruzhinji rwevanhu rukaguta, nesuwo futi tinenge tatoguta. Saka haichisiri nyaya yedu isusu chetaiwa. Taakutaura nyaya yekuguta nemabatirwo eupfumi akanaka eruzhinji rwevanhu. Isusu kana vaakuzoda kutivingawo isusu vane voshandisa zvakaiswa muconstitution, asi nhamo yatiri kurwa iye zvino inhamo yeruzhinji rwevanhu vemunyika muno meZimbabwe, kwete isusu.
Pane by-election iri kutariswa kuitwa musi wa8 April kumwenezi East, kwatiri kunzwa kuti kwatotanga kare kunge kwakaberekera ingwe, hakuchatsikike nenyaya dzemhirizhonga nekutyisidzirwa kwevanhu. Sesanganowo revakarwa hondo, munotii panyaya iyoyi?
Isusu izvozvi taakutsvaga nhumwa dzedu dzinoenda ikoko kunoona kuti chii chaicho chaicho chiri kunyatsoitika uye vari kuita izvozvo ndivanani, tigovabvunza mibvunzo yatinayo. Kana vakatipindura, tinofungidzira kuti hazviiti kuti vagozorega kunzwisisa kuti kana vari kuita zvemhirizhonga zvinhu zvisina kunakira ruzhinji rwevanhu kana kuti vanhu veZimbabwe vanogara ikoko vanovhota.
Remangwana resangano renyu munoona rakamira papi tichionawo makakatanwa ari mubato reZANU PF?
Redu zve harinyanyi kuafektwa zvakanyanya nekuda kwekuti isusu bato redu revarwiri vorusununguko rakanyoreswa rikatenderwa nebazi rehurumende rine chekuita nevaiva vanonzi Ministry of Labour vaya takaregister. Saka isusu tinogara tiriko nekusingaperi.
Panyaya yekuti veZANU PF vari kukurudzira vamugabe kuti varambe varipo, munotiwo?
Vanodaro vese vamunoona vaya ndivo vane corruption ine mudungwe kubva 1980. Mukatarisa mascandals ecorruption akaitwa tikaedha mari yacho ikonomi yenyika yedu inofamba. Saka ivavo ndo vari kuita izvozvo kuda kuramba vachiti vamugabe vamugabe vasingaoni kuti zvazvakanaka kuti vachizorora vachiti pamazano.
Havanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunhare muHarare neStudio 7. Vana vechikoro vakawanda matunhu akawirwa nedambudziko remafashamu emvura vanonzi havasati vadzokera kuzvikoro kubva pakaita dambudziko iri. Izvo zvaita kuti vakawanda varasikirwe nedzidzo. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti tsvakurudzo yavo inoratidza kuti zvikoro zvinodarika zana zvakakanganiswa nemafashamu aya ayo akakonzerwa nedutu mupengo Dineo. Vanoti hurumende yakanga ine urongwa hwekuti zvikoro izvi zvinonoke kuvharwa sezvo vanhu vakarasikirwa nesvondo rose rekudzidza, asi vamasaraure vanoti marairidzi vari kuramba urongwa uhu vachida kuti zvikoro zvivharwe musi wa6 mwedzi unouya panovharwa zvikoro nevamwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Vana vakakanganiswa zvikoro satinoona pataitaura nevanhu vekumidlands pawekend yapfuura iyi. Kune zvimwe zvikoro zvaazvichiti pamakilasi emwana vanopinda vana 50 vanga vachidzidzisa vana 6 chete, vamwe vachitadza kuuya kuchikoro nenyaya yemvura nemafashama. Vazhinji vana vakatadza kuuya kuzvikoro, zvinove chinhu chinosivisa kwazvo. Asi chimwe dambudziko gurusa pamusoro nderekuti vamwe vana vacho havachatozokwanise kudzoka kuchikoro zvachose nenyaya yekuti njere dzavo dzakakanganisika. Vachiona vamwe vavo vachitorwa nemvura, mwana akutotya kufamba nemugwagwa iwoyo waaifamba nawo achienda kuchikoro. Saka tatione vamwe vana vasisatodi kudzoka kuchikoro zvachose. Patione basa rekuti vana ivavo vatoterwa mudzimba vachitwa kanseringi vakwanise kuudzwa kukurudzirwa kuti vachidzoke. Asi tirimbawo kuti dai hurumende yachiendawo yaita infrastructure kumaruwa kwave nemigwagwa kwave nemabridge, dambudziko iri rarega kuramba richidzoka nekuti makore nemakore kana kwangonaya chete vana vekumaruwa vazhinji havakwanise kudzidza nekuti vamwe vanenge vachidzidzira pasi pemuti kana kwanaya hamungadzidze pasi pemuti kusinaya.
Mungava neuwandu here hwezvikoro zvakakanganiswa nemvura iyoyo yakanaya?
Maschools atakarekodha ese inyo natakaona mareports isu takaona itoto of 148 akanyatsoashetiwa zvekutotadza kutodzidzisa vana vanodarika 50%. 48 acho anga ari kumatebeland south, 38 mamwe ekumidland and mamwe ari dotted around the country. Aya maschools ekutoti kudzidza vana vanga vaisa kwasa kusvika 50% enrollment yevana vanga vachidzidza kunyanya kumatebeland ndokune manamba kanga akati wandei. Ndo zvatakakwanisa kungowana seunionwo izvozvo.
Ko kuvarairidzi vakabatwawo sei nekuti tinoona dambudziko iri raingobata munhu wese?
Varairidzi vakatambura zvikuru nekuti vazhinji vacho pavanogara dzimba dzavanogara dzinenge dziri dzeuswa dzinenge dzakapedzera kupfirirwa pane makore. Saka kunaya kwakaita zvira kuti vanga vaisina pekugara, vamwe vakatozombotiza mabasa avo vachitombonotsvaga kumwe kwekugara kuzvikoro kwavanoshandira kwakuisa gariki. Totarisazve pakufamba kwavanoita vachienda kumabasa kwavo vaingoshungurudzikawo sevamwe vanhu vachitomara vatadza kusvika kubasa kwavo.
Vanga vari vaObert Masaraure vanove mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari parunhare kuhwedza neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma mubuso Chinguno vanovaiwo sachigaro vechidiki weZanu PF mudunhu reManicaland. Tinokutambira nemufaro pano paStudio 7 mukoma mubuso.
Thank you Blessing.
Tiri kunzwawo kuti sevechidiki kuManicaland pane zvimwe zvirongwa zvamuruda kuita zvamuri kuti maYouth Village, mungatsananguri kuti zvinenge zvichifamba sei?
Yes, what we have done since mukuru wedu achipanga vakakumbira land kumayouth, isu seManicaland province hatina kurara nezamukanwa. Taka approach all our towns and growth points. So to date we have managed to secure land kuChipinge 376 hectares. So far the layout plan was approved 2 weeks ago. And in the next 2 weeks we'll be allocating about 5,000 stands to the youths. Checheche area in Chipinge again, takapiwa 50 hectares. Kuboera district, pabeshnaf, tine 100 hectares. kuchimani mani panozi kunedziwa growth point we have about 50 hectares Mutare town tine 100 hectares Kwarusape tine 275 plus 100 hectares that's about 375 Nyazura growth a small area town iri paya takapuwa 50 hectares so the scheme zvairi ndezvekuti vechidiki vaita dzakuwana ma stands muma towns because of the requirements zvekunzi badara half down balance over 3 months so isusu we have negotiated for virgin land whereby vechidiki will be contributing mare zvitu as $20 magreda kutovhura migwagwa data wapa ma stand numbers awo then they are in a position yekubhadhara ma stands masevisi achiitwa kwe no stretch up to 5-6 years in the same case takaita talk nema building societies like NBS which will also engage ichivakira vana ma mortgages acha stretch up to 20
nzvimbo dzamakaona dzekuvakira idzi makatenga here kana kuti makangopiwa
taka apply ku council tichibhadhara bijana takatenga the program ingoripo ndeyekuti isusu tinonegotiate for ma terms akati rebei and like the normal process and tichipa ma stands hatisi kutarisa kuti munhu arobva mumba mani tiringoti all the marginalized youths vane shungu nechivimbo chekuita ma stands muma towns vanojoina the schemes and hatitarisi kuti munhu ndeparty ipi anoenda kupolitics here as long as munhu ari muyouth tiri kubatsira nenyaya dzema stands
Asika vechidiki vakawanda vanenge vasina mabasa vanozoona kupi mari yekubhadhara nyangu ikaita shomai
right ndofunga chiri important for now inyaya ownership whilst tichizotarisa kuti mayouth tine maprograms akawanda atichazoita to empower the youths but it's also a necessity kuti munhu ava aine stand because ukatarisa kana nyoka chaiyo ine pekugara shiri chaiyo ine pekugara so nyaya yema title deeds inyaya yevhiringa futi vechidiki kuti vakwanise kuaccessa ma stands saka mari ikadzika as $20 per month takazviongorora kuti kashoma mayouth mazhinji ane zvimwe zvinhu zvaanoita mabhindauko amwe aanoita anovapa mari to sustain themselves saka tiri kuona kuti such a figure iri affordable to everyone
vamwe vanoti pada vechidiki vezarupf vaakuita zvematongerwo enyika nekuti zimbabwe yatarisana nesarudzo tozoona vanhu vacho vaakubviswa sarudzo dzapera
ndosaka ndati process iri kuita sekunge iri kureba because we are following hatisikuita zvekuinvhedha hatisi kuita zvekutora nechisimba tiri kuita follow the laid down council procedures macouncil anochaja mari inonzi intrinsic value yatinochajwa necouncil saka mari idzodzo totodzibhadhara zvekuti mastanza yaananga aine matitle survey aine matitle deeds tiri kugadza vanhu zviri pamirauro yeruraral district council or yetown council saka hakuna anozopwanyirwa imba kana kubviswa because toita due diligence muprocess yese yekuti inodiwa necity council tichiita those requirements zvisina kuita any shortcut patakaita yekuchipinge in kuteedza every stage and yakatotora time because yaitombodzorwa neyekufizical planning kuti gadzirisai apa gadzirisai apa saka hatimbotarisa nedambudziko rakadaro because tiri kuita due diligence tichifollowa maprocedures maplans akatoapprovwa akatodhindwa panodiwa zesa tiri kutaura nezesa panodiwa teo 1 kuti hapana malines avo here panodiwa environmental assessment inoitwa neema zvese izvozvo tiri kuzviita
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma mubuso nekupinda muchirongwa chedu
thank you very much
manga makateerera kubva kuna sachigaro wevechidiki muzanu pf youth league kudunhu remanikaland vamubuso chinguno aiwa hamawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Jonga Kandemiri
tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki Mutungamiri wekereke Remnant Church, Pastor Philip Patrick Mugadza, avakapedza mwedzi miviri vari muusungwa kujeri reHarare Remand Prison, vanoti vane urongwa hwekurwisa kuti mutemo wezvemajeri wePrison Act uvandudzwe. Pastor Mugadza vanoti mutemo uyu uri kutora kodzero dzemadzimai kana varume vemunhu anenge ari kujeri sezvo panenge pasina kodzero dzavo dzepabonde kunyange hazvo mumwe asiri mujeri. Pastor Mugadza vanotivo vanoshishikana zvikuru nekuwanda kwezviitiko zvehungochani kumajeri vachiti panofanirwa kutorwa matano ekuzvidzivirira. Gatinzwei vachitsanangura.
Kuti tiende kuActio tineongorora kuti iri kupindirana here nenguva yatava nayo iko zvino. Pane munyaya hombe pamusoro pePrison Act yandifunga kuti kana kuti yakanga isipo tinoda kuti ipinzwe. Kakegani taura ndichindoziva kuti haiko zvechokwadi. Nyaya yekuti kana munhu achinge asungwa ava mutorongo, asungwa kudaro hazvitarevi kuti nemudzimai wake vasungwawo. Hurumende yakusunga murume kana kuti yakusunga mukadzi aita mhosva. Asi zvino pane nyaya yekuti mukadzi pane zvaanga achiwana kubva kumurume wake. Zvaanga achiwana sezvokuti murume wake asane kuva naye pabonde. Asi zvino hazvichaitika nekuti hurumende yabvisa munhu. Asi munhu uyu atingati akodzero yake yekuva nemumwe wake. Saka jeri harifanirwe kusunga vanhu vaviri pamwe chete. Ndiri munzvimbo yandanga ndirimo muRemand Prison ndakaona mumwe mukomana akabata makondomu arimo. Makondomu aya akanga achinzi akanga asanha kuva vachengetedzedu asi akawanikwa ari mumaoko emunhu wakanga akasungwa. Ko zvino munhu akasungwa uyu anozomashandisa sei mujeri umwe iye akasungwa? Zvaude kuvura pachena kuti pane nyaya yacho yeungochani inenge ichiitika. Saka nyaya iyi inokwanisa kudzivirirwa.
Avanga vari Pastor Philip Mugadza vari parunhare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuro yatakaita na Bishop Anselmo Magaya vesangano reGrace Ablaze Ministries.
Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, munodi pasina.
Notenda chaizvo akandimiri nokundichingamidza pachirongwa chenyu ichi chakanaka sezvo. Right, ini ndiri mutungamiriri kureva kuti Bishop wekereke inonzi Grace Ablaze Ministries International pari zvino iri muno muZimbabwe mumaprovinsi nzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika yeZimbabwe. Ndokukereke kwatinofudza ikoko ndokwatinonge tichishumira Mwari zvakati nyanyei chaichaizvo.
Tinoona kuti nemamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi pamwe nenyaya dzezvematongerwo enyika vakawanda vanhu vakuwana ruponeso nemumvuri kumakereke. Muri kusanganawo here nevanhu vari kuuya kumakereke nezvikonzero izvozvo?
Zvirokwazvo vanhu vakawanda, zvinhu zvakawanda akavati matambudziko ari kusangana vanhu akawandisisa ane chekuita nemararamiro avo kupfuura yatingati zvinhu zviri dhairekti zvemweya. Kutadza kuona meaning yeupenyu, kutadza kuona kwavari kuenda, kushanda kwavari kuita vachishaya pundutso, voshaya kuti vangazvifambisa sei. Zvimwe zvezvinhu zviri kuchovha vanhu kuti vauye kumakereke mazuva ano. Tinoparidzira evhangeri vanhu, asi zvatinoitawo chaizvo chaizvo tinokurudzira vanhu kuti vakwanise kushanda nemaoko avo. Saka tinonzwisa kuti dzimweni dzenguva hadzisi nyore nokuda kweenvironment yacho, vamwe vacho vanenge vasina pokutangira. Saka tinozama nepatinokwanisa napo kuti tione kuti vanhu vangabatsirikana here neunyanzvi hwemashandiro avangaita nemaoko avo kuti vakwanise kuunza chokudya patafura pavo.
Mune matunhu here amuri kushandawo kubatsira kana kupa vanhu dzidziso dzokushandisa maoko?
Chaizvo tine urongwa mukereke watiri kuti mochirungu church community mobilization process urongwa kuri kuti isusu kereke inofanira kunzisisa kuti Kristu Jesu vaibarisa panyika pano nepavaishumira vakanga vasinangotarisi upenyu hwezvemweya vaifidha vanhu vanenge vane nzara vaitiura vanhu vaisafambisa basa rejustice zvakanaka saka tiri kudzidzisa vanhu kuti church inofanira kunzwisisa zvayakapiwa namwari zvatingatisusu zviwanikwa zvavanazvo pavanogona kutangira zvinoita kuti vakwanise kuhwanisa izvozvo zviri mudhuze navo kuitira kuti vagozvishandisa kuti vakwanise kudini kuzoumba upfumi kana kuti mararamiro anovapa pfundutso saka tinovadzidzisa tichishandisa shoko ramwari tichiona kuti Kristu Jesu vaimobhilaiza maresources kana kuti kukokorodza zviwanikwa nenzira ipi tozvishandisa izvozvo kuti vaone kuti ivo vanokwanisa kuita sei kuti vaite zvimwe chete izvozvo
nhasi ishoko ripi ramungaparidzira vana vezimbabwe Bishop Magaya
Right, shoko ratingada kupa kuvana vezimbabwe pazuva ranhasi rinowanikwa mubhuku raHabhakuku chapter number 3 verse 17 to 19 bhaibheri shoko ramwari rinotaura richiti kunyangwe munda womuzambiringa ukasaunza mazambiringa kunyangwe muonde ukasaunza maonde kunyangwe mudanga mukashaikwa mombe kana kuti mudanga remakwai musina makwai achona inini ndicharumbidza mwari Jehovha mwari weruponeso rwedu usatisimbisa makumbo edu kusvikira iye mwari vekudenga vatisvitsa panzvimbo yekuremekedzwa nzvimbo yokumusorosoro nzvimbo yekusumudzirwa saka zvandoda kusimbisa nokukurudzira vanhu vemuzimbabwe pazuva ranhasi ndezvokuti hongo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yezimbabwe dzimweni dzenguva tiri kushanda nemaoko edu asi dzimweni dzenguva zvinhu zvacho hazvisi kuzotifambira zvakanaka sematarisiro atinenge tiita tinoziva kuti pane vakawanda vari kushanda iko zvinoizvi tachinzwa kuti mapublic servants edu anga asina kuwana mabhonasi avo vakawanda pavari kushanda pavanotambira mari dzavanotambira hadzikwanisiki kuti dzigone kubhadhara marendels nokuendesa vana vechikoro zvinhu zvatinenge tashanda munharaunda yazvo asizotadza kuunza pundutso mukati meupenyu hwedu zvoguma zvaita kuti tirasirwe natariro zvoguma zvaita kuti tigume tadhipureswa tigume tarasirwa nerufaro hwedu asi shoko ramwari riri kutaura muna Habhakukuti kuti kunyangwe zvinhu zvakadai zvichiitika kunyangwe zvinhu zvakadai zvine kurwisana nesu tichishayiwa zvatiri kutarisira zvibiriko zvatinotarisira mukushanda kwedu zvisingakwanisiki kuti zviuye nenguva iyoyo bhaibheri shoko ramwari rinotaura kuti ndichafara muna Jehovha mwari wangu saka ndoda kutaura nokusimbisa kuti mwari vadzike mufaro muvanhu vavo mwari vadzike tariro muvanhu vavo zvinhu hazvisi kuzoramba zvakaita sezvazviri mwari vachatiropafadza mwari vachatisvitsa panzvimbo yedu yekumusoro sekuvimbiswa kunoitwa muprofita Habhakuku namwari mwari wekudenga vakuitire zvakanaka vanhu vezimbabwe tirambe tichinamata tichitarisira kuropafadzwa namwari kunyangwe zvinhu zvisati zvaitika iko zvino kunyangwe zvinhu zvisati zvaratidza kuti pangaita tariro iko zvino asi patinonamata mwari vanotiitira zvakanaka
saka vanenge vachida kuyawo kereke kwenyu vanokuwana ipapi
vanenge vachida kuya kukereke kwedu vanokwanisa kuya kuGlenora panhamba 8579 Shiri yeDenga Street asi vanenge vachida kutifonera vanokwanisa kutifonera pa 0772 217 7708 0772 217 7708.
Ava vanga vari Bishop Anselmo Magaya vanove mukuru wechechi yeGrace Blaze Ministries International vari parunare muHarare neStudio 7. Sezvongo yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Sangano rinopa rubatsiro reOxfam rinobatana nebazi rezveutano pamwe nekanzuro yeHarare mukurwisana nezvirwere zvetyphoid necholera. Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association roronga kutumira nhume kumwenezi East kunoona nezvemashoko emhirizhonga ari kubva mudunhu iri pamberi pesarudzo dzeby election. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo kungesonto nje mhla zimashumi mavili ilasi 2 pangombimbito 2017 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ukudlephana kwamaxoko ebandla lezanu PF alwela isikhundla sika mongameli Mgabe kuqhubekela phambili.
Yayi kiphotya kwalesungu wenqabela lokho ngoba iyo ecele esingathi ngesilungu icommissariat kwinganelisa ukuthi ilungise ama structures ezano umlilo lo yabashukubhula.
Uzulu uthwaliswa nzima ngaba mavinkili abathengisa impahla yabo ngentengo etshiyeneyo kusiya ngokuthi uthenga ngebond kumbe ngedola lemelika.
Kunzima sibili nxa sikhangele kubathengi ngoba bengelayo imali yokuthi bayingezelele imali iyawe ifunakala laphana.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukudlephana kwamaxoko ebandla lezanu PF alwela isikhundla sika mongameli Robert Mgabe kuqhubekela phambili. Amanye amalunga aleli bandla esithi afuna inkokheli yogatsha lwabesifazana egoqela unkosikazi Eunice Sandi Moyo lo nkosikazi Sarah Mahoka ixotshwe. Ababili laba babikwa bekucele le G40 lona elilwisana lele team Lacoste. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Ukuxokozela konke lokhu kubangelwa ukuthi wonke umuntu usekuwethedumele emasumpeni, but kusenzakala konke khonokhu abakabi esingathi ngesilungu i-definitive answer ukuthi kahle kahle into le yokuthi ngubani ozathi athathe lesi sihlalo lo obakhokhela nxa sithi wahamba. Yikho okuyinto okubangela into yonke le. Kubuye futhi kusenzakala konke khonokhu laba osandi nomahoka baziwa bengomama asebeke bahola iqula labomama ukuthi libe yilo elilwa indaba le exhasa umnangagwa bemthuka bemphikisa bakugruphi eyaziwayo ukuthi iphikisana negruphu kamnangagwa. Yiyo into eyinye okufanele singayilibali khonokho ngoba igruphu kamnangagwa iyakubona ukuthi ingakusebenzisa okwinto lokhu ithi yena ithi yona uGrace uyadelelwa ngomama labo kwenzela ukuthi yona ilwe impi yabo. Yiko kwenzakalayo la.
I-G40 yona ubona isenelisa na ukwenqabela ukuxotshwa kwababili laba kubandla?
Ya, i-G40 yakwanisa ukwenqabela lokho ngoba yiyo ecele esingathi ngesilungu i-commissariat. Ingakwanisa ukwenganelisa ukuthi ilungise ama-structures ezano njenge-commissariat ukuthi i-control konke konoku kwenzakalayo umlilo lo yakwanisa ukuwubhula.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe. Uzulu uthi sethwele nzima ngokuthenga impahla efanayo ngentengo etshiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu uthenga ngebond idola lemelika kumbe ngekhadi lebhanga. Nangu umzekeliso. Asithi isinkwa sibiza idola elilodwa lemelika. Nxa uthenga ngekhadi lebhanga kumbe ibond intengo iyakhuphuka. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Okwenzakalayo yokuthi i-cash ayitholakali elizweni. njalo ukhanya njengani ibond ireserve bank ibethe ibond lizaba 1-to-1 leyiris kodwa ukhanya njengani abasebenzisa amabond abasahlonithi lokhu kumbe abasananzeleli lokhu sebesethatha imali ezininganyana so nxa ungasebenzisa ikhadi khanya njengani into zamakhadi lezi zinzima ngoba kule zinye indawo uyaze kufunakala ikhesh so ubona njengani yiyo imbangela yokuthi intengo zibe zithiyashiyana laphana ukuthi ikhadi inentengo yayo ibond lekhesh engeba yi-US dollar.
Abathengi bona baphatheke njani ngalolu daba?
Kunzima sibili nxa sikhangele kubathengi ngoba baya bengelayo imali yokuthi bangezelele nxa kuyukuthi into i-$1 uthi bagezelele i-5 rand kumbe imali eyawe ifunakala laphana kunzima ebantwini ngoba izimali zangikhona azitholakali.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho. Kulezi nsuku sithola imbiko eminengi yabantu abadinga imideni yabo ikakhulu obaba abadinga abantwababo labantwana abadinga oyise. Lamhlanje silomnumzana Vusa Sibanda yena odinga indodakazi yakhe athi wayigcina ngomnyaka ka-1998. Ngiyakwamukela kuhlelo Sibanda.
Ngiyakwamukela Nkomo. Ehlelweni lethu olumnandi kangaka oluhlanganisa izihlobo labangane.
Akuyitshi indaba yakho.
Mina nginguVusa Sibanda, ngidabuka endaweni yeWilongi enqameni. Ngahlangana lo ntombazana lo ngo-1977, sathandana sazothola ingane ngo-1979. Uyisemkhulu bakhe azange bathande ukuthi sithathane. Basebesithi bona sithathane, basehlukanisa. Intombazana ihamba izithwele, ngazogcina ukumbona umntwana ekhasa ngokwambo ngo-79. Wasuka ngo-79 bamthatha bamhambisa endaweni ezothiwa kusedobhe ematopo bazokuthi ngo-1998 ngo-January ngazohlangana lo mindoda wangiazisa ukuthi yabe ngibone umntanakho endaweni ye-Cardo Park. Ngathaya ngafika e-Cardo Park ngamthola sakhulumisana le mntanami eseqede u-form 4 ngalowo mnyaka. Sathi sikhulumisene umntanami ngamnika inamba yami lapho engangihlala khona wathi uzazofika endlini. Kasaphumelelanga ukufika umnyama waba khona wasuka wakucela unina. Unina kawuzange kumphozi selokho wathi awuthi enxa esengifuna ukumthatha. Ikati mina ngangingafuni ukumthatha umntanami ngangifuna azohlangana le muli yakibo kosibanda. Ibizo lakhe elokuzalwa kwakuthiwa ngusephuleni. Ngingazi ukuthi owaphezu usebenzisa liphi ibizo.
Isibongo usebenzisa siphi esakho Sibanda?
Isibongo khonapho yiko kuluhlupho ngoba sengizamile la kuWhatsApp abafo abazama ukumdinga abamthola angikwazi usebenzisa siphi isibongo owaphezu.
Akula sihlobo sikanina osaziyo yini ongaxhumana laso?
Isihlobo sibanina engangisazi sesathona. Ngikubona senginohlupho olukhulu kakhulu ukuthi ngizame ukuthi ngingene emoyeni. Ngithe ngeviki ephelileyo ngisekhaya ngazokuzwa omnye umama owendaweni othiwa ngowenkayi ethi wabona untombazana usendele enkayi. Untombazana wathi uyise kuthiwa ngusamaphahla ovela eGwanda. Umama lo wathi hayi mina isikolo sami siseGwanda eMaphane School. Wathi masemnika inamba manje wasesuka umnyama inamba yakhona angayitholi.
Yena unina womntwana okwamanje ungaphi? Indaba ungadingi yena
uwendele kwenye indoda angeza kuthiwa uhlala eluveve kodwa ithembo yathi umuntu ungayesendlele kwenye indawo akulula ukukhulumisana ngoba uyabe ngani usungamphambanisela lapha akhona yena.
Nxa elalela umntwana kumbe nonina mazwi bani ongathanda ukubatshiyela wona Sibanda?
Unina kakhulu anyakwazi yena kakuthandi lokho. Ngingathanda ukuthi nga umntwana yena elalele inamba yami eyalapha eBotswana ngu-73 10 99 55.
Akuyiphinde njalo Sibanda, ufakele code.
+27731099955.
Silethembu lalela umntwana uza kuthinta.
Ngingathaba kakhulu ngoba ngelesinyaka ekwana 17 years ngingamboni.
Wayekhanye ngumntana akho yini lifana mpela?
Yazi duplicate inkomo.
Yebo baba.
I-duplicate ngawubhala i-receipt.
Yebo baba.
Yiyo kanye mina abantu abami bonke kusukela kokuqala kuze kuyokucina. Vele kawubadini vele uthi ubone ukuthi laba ngabantwana bakasamaphahla.
Hayi kuyabongeka. Kulungile baba Sibanda.
Siyabonga lami Ntungamini.
Yes, ilethemba uzamthola umntanakhe usekamaphahla. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuqala lamhlanje amagagasi ethu setshintshile. Sesitholakala ku-4930 6065 la ku-15460 kilohertz. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin.
Ningalithola njani mahlabe Zulu khona ngapho lapha elikhona? Ye, lamhlanje ngilo mnumzana uKhumalo. UKhumalo lonke liyamazi vela kula muntu engathi kamazi uKhumalo Peter Zwidakalanga Khumalo. Ingcwethi kwezamasiko esintu njalo uvela endlini yesikhosini. Baba Khumalo kunjani?
Ngiyaphila baba Dube, kunjani wena?
Hayi kancane, singazikhona ngapho bantu.
Hayi, linile abantu bayitshaya bazayitshayina lalo nyaka.
Hayi kuhle kakhulu lokho.
La manzi akhona, hayi indlala yamanzi ingcono.
Awubonike. Ye, so sizwa ke kuthiwa kulabanye abantu abafuna ukwenza incwala. Kambe kuvela ngaphi kuya ngaphi khonokho?
Ikuganga kokuqala. Akuvele incwala esintwini sakithi yamanguni yamandebele. Yenziwa njalo ikhokhelwa yinkosi ekhethwe ngendlela yokuzalwa kwayo ngendlela eqondileyo. Laba abafuna ukuthi bakwenze bakhokhelwa zinyanga ezisuke zahamba zabhalela i-city council zacela indawo yencwala ukuthi bafuna ukuthi bayekwenza incwala bachisise abantu. Kodwa abantu bachisa kudala.
Mm. So ke bakwenzelani manje nxa kunjalo?
Ngibona ngani ukuthi nje abantu ayisikho lokuthi ngakuthiwa ukuthi ngabantu abangaziyo ngasithi bayaxolelwa. Kodwa ngabantu abagangileyo abasetshenziswayo abafuna ukubulala isiko lamaNdebele. Thina singabantu besintwini sesiselela khonoko kuphela. Kodwa kulabantu abasukuma basiphuma ezindlini zabo befuna ukuthi bakubulale. Umzilikazi wakhothamisa umntanakhe, wabulala unkosikazi wakhe, wabulala izinduna, esebenze incwala, wabona kungcono ukuthi agcine isiko lamaNdebele akhiphe abantu abonileyo phakathi kwakhe. Kwakuyinto engazwa ngumuntu lomuzi leyo, kodwa wakwenza eqhakathisa incwala eyibona ukuthi yinto efanele ihlonitshwe, laba kabayihloniphi.
Pho ke bangakwenza kuyathiwani kulokho?
Ayisiyo ncwala. Abantu bayavunyela ukuhlangana bagide banathe bazezele into zabo. Kodwa kayisiyo ncwala ngoba inkosi kayikakhethwa. Kodwa selidubele emasuntweni Dube usiza kuba khona inkosi eyiyo abantu besintwini abayimeleleyo. Ekhethwa ngendlela eqondileyo. Ehamba lezinduna hatshi abantu abazikhethayo bona.
Ye, singathi kukhatshela kangakanani kodwa?
Hayi, hayi, libanga Dube kanti nxa sikhathi sedubele emasumpini anti ibanga lakhona selizwakala ukuthi alisekhatshana. Likhonapho nje phambi kwamakhala akho khonapho.
Ye, so ke kodwa ukuqakatheka kwencwala iqakatheke kanganani nxa sikhangela ke isintu la?
Incwala ingeyinye yezenzo zabantu besintwini enziwa nxa sokuvuthiwe emasimini okutshengisela amandla obukhosi benkosi yabo, njalo etshengisela ukuthi inkosi yabo yiyo eselela abantu bayo, njalo elamasiko lezehlakalo ezithile eziqakathekileyo ezingaphongwenziwa nje ngumuntu wonke zenziwa nxa zikhokhelwe inkosi, njalo nxa ungumuntu oqondana lakho, hatshi abantu abaphoba inyanga nje umuntu avuke ekuseni athi yena sekhokhela abantu besintwini kumbe esetshenziswa ngabantu abazikhetha ukuthi bangamakhosi.
Yepho ke singathi nxa sikhangele inqalo yokucina sibili yaba khona nini Khumalo? Usakhumbula nje
ibe khona kukhokhele uLobhengula lapha ngemva kwalokhu abaphuma bahlasela izwa ngendaba ekambiko babacobodisa ngoba kwakungavunyelwa ukuthi ungabi khona lapha okulencwala khona ngoba wawufanele ukuthi wonke umuntu abe lapha kulenkosi khona atshengisele ukuthi uyafisa uyathanda ukukhokhelwa inkosi yakhe. izwanga indaba lombiko ababuyanga kuleyo ncwala eyayikhokhelwe ngulobhengula ngakho yiyo eyaba ngeyokugcina
ye vala khonapho-ke uvalela isizulu ngamafitshane
mthakazi omhleli nondlela zimhlophe kungani abaphansi bangalala belikhotha lihlale kakahle lithande ukuba yilokho eliyikho khona lingavumi ukubulawelwa izinto zenu ngabantu bezizweni besebenzisa abanye benu elibathandayo abagangileyo siyacela ukuthi baphenduke basebenzele abanye babo ukuze sakhe ubuntu bethu ngendlela eqondileyo ngiyabonga
siyabonga kakhulu ke Khumalo ungathinelwa kusasa ba
ngiyabonga baba Dube
xoxisane
futhi masinyana
izakuza njalo Khums
yebo bye-bye
ye lo ke Mahlabezulu ngumnumzana Peter Zwidikalanga Khumalo udabuka esikhosini njalo oyincwedi kwezamasiko esintu ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight
lake. Sibonge ijaha lakoDube uGibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lomnumzana Thokozani Sileya oyisakhamuzi senkayi. Ngiyakwamukela kuhlelo Sileya.
Ngiyabonga baba Khomo.
Kuyini okuhle kumbe okubi okwenzakala kini njengabasakhulayo khona ngapho?
Baba Khomo, into esikhathazayo kakhulu lapha enkayi, mbona ngani uhlupho nje oluphayina nabontanga bonke. Uhlupho lokuswelakala kwemisebenzi, uhlupho lokuswelakala kwendlela zokuziphilisa. Amayuthi amaningi lapha enkayi abhekane lohlupho lokungasebenzi. And sinanzelela ukuthi kwezinye izikhathi kuyake kuvuleke imisetshanzanyana eminyane enjengokuhliya kwemigwaqo. Sibona ukuthi abontanga abaningi bathiwa ngaphandle ngenxa yokuthi bengasiwo bezani PF.
Uthi abayitholayo limsebenzi ngabasekeli bezanu PF kuphela.
Kuba nzima ukuthi uqhathwe kuyona le imisebenzi eminyane kumbe engathi emlutshwane eyabe itholakele nxa uyabe uphuma kwelinye ibandla engasiwo lezanu PF. So kutho ukuthi sokumele ube lesitikitana sokuthi uyaziwa ukuthi ulilunga lezanu PF. So ke kube sokuthola abalutshwane iningi lisale lilambi.
Liphila njani pho njengabasakhulayo?
Into ekhona baba Nkomo lapha esigabeni sakithi emazibabini sile umfula ugwelu eduze umhlabathi wethu ngumhlabathi oqinileyo oleziduli so abasakhulayo balapha iningi labo baphila ngokuthaya izitina bethengisa kuthi njengakathesi ngesikhathi sezulu umfula ma ugeleza baphila ngokubamba inhlanzi bezithengisa yiyo indlela abagwegwa ngayo ukudla ukuthi baphile emuli zabo.
Isitina esisodwa lisithengisa ngemalini?
Lapha enkayi izitina sizithengisa ziyi-1,000. I-1,000 ngayinye ngayinye. Igwegwa amadola asemelika angu-$50 kusiya ku-$75. Kusiya ngokuthi ifoloma yakhona yona iyabe ingakanani.
Inhlanzi zona-ke asithi umandevu okhulileyo mpela.
Ye, omandevu labo bathi ukuthi babe bangakanani. Kodwa isikhathi esiningi omandevu bengaba ngufayisi abalingeneyo baba lidola elilodwa.
Bakhona yini abasakhulayo abalokhe bebalekela eGoli lanxa nje ingase iGoli yakudala?
Omntanga abakhona lapha kwelakithi bakhona abalokhe besabalekela khona eGoli kodwa-ke ngempilo esizwa ngabavela khona iningi sokuzima ukuthi bafulathele amaguma abo besiya eGoli sebephila ngayona le imisebenzi yokuthi njengoba kathesi sesikhathini sokulima abanye bayaqhatshwa bebiya intango zabantu bakubona kungcono ukuthi banakekele imuli zabo behlala lazo kulokuthi bachaphe uLimpopo.
Hayi isiyabonga Sileya ungathanda ukuvalelisa ubatshiyela amazwi abanye abasakhulayo.
Ye iqiniso likhona ukuthi sithanda ukuthi sikhuthazane njengabontanga sonke abasakhulayo kithi lapha enkayi kunye leZimbabwe yonke jikelele ukuthi kasingalahlini imbelekwa ngokufelwa kasisukumeni sizisebenzele singazesakhangelela umuntu ezwele selithiwa izanu kakhulu kasi sukumeni sizisebenzele njengabontanga sinakekele amaguma ethu u-2018 usefikile ngasambeni siyavota ngobuningi sikhiphe izanu sifake ibandla elizakwanisa ukuthi lisinike imisebenzi ukuze sikwanise ukuthi sinakekele izimuli zethu
hhayi siyabonga sileya bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga baba nkomo
Lolo bekuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo mnumzana Thokozani Sileya ohlala enkaya Umsakazo ngowenu umsakazo kaZulu umsakazo we Studio 7 sisakaza singapha e Voice of America ese Washington Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
upetheni namhlanje
namhlanje njengoba sesiya kupasika ngicabanga ukuthi sikhangele lumbhalo oqhakathekileyo kakhulu okhulumisana lathi impilo yethu yesKristu ukuba singathatha kanjani umzekeliso esawutshiyela ngoKristu ikhangele kwabasefilipi ichapter nga 2 ivesi yona isuka ku-5 isiya ku-10 siyananzela laphana uPawulu nxa ebhalela abefilipi uthi yena kibo wobani lo mqondo lo ofana nalo owawukristu jesu ukuthi loba yena engunkulunkulu kazange akwenze lokhu kwaba lilungelo lokuba nkulunkulu kodwa wazenza wazehlisa waba ngumuntu ongaso lutho wathatha ke isimo senceku wasesiba ngumuntu engumuntu wazehlisa phansi njalo wavuma ukufa esiphambanweni esifa imfa oyomuntu oligelebeleke ngenxa yalokhu uNkulunkulu wamphakamisa wamusa emazulwini wamnika igama elingaphezu kwawo wonke amagama ukuba egameni likaJesu wonke amadolo azokuguqa phansi asezulwini langaphansi emhlabeni ngakho siyananzelela ukuthi ulutho luqakathekile empilweni yomuntu ongumKristu ibuka ukuzehlisa siyabona lapho ukuthi umbhalo lo usinika umzekeliso kaJesu ukuthi loba yena uJesu wayengunkulunkulu eyindodana kaNkulunkulu ehlezi esihlalweni sokudla ebusa wayevele khona yena ekuqaleni umhlaba ungabi khona kodwa siyabona lapho ukuthi kwenzakala into emangalisayo kakhulu ukuthi yena wavuma ukukhipha ubukhosi bakhe bokuba ngunkulunkulu wembatha ingubo yokuthakathaka eyomuntu esembatha ingubo yokuba ngumuntu wavuma njalo ukufa esiphambanweni imfa eyayiyangiswa ngenxa yokuthi kwakuyimfa yabantu abangamashela yabantu ababewonile kodwa yena engalasici engawonanga wavuma ukuthi afe ngakho siyabona ukuthi lokhu yikuzehlisa kumele sibe lomqondo wokuzehlisa siyananzelela ukuthi lapha e-Africa abantu abangabakhokheli kumbe bengabe semabandleni kumbe bengama-parliamentary kumbe bengabantu abakuhulumende kumbe abantu abasezigabeni ezehlukeneyo isikhathi esiningi kuyasehlula thina ukuzehlisa ikuyabona ukuthi umuntu uyabe elezimoto eziningi elabantu abamkhangeleyo abaningi ikanti ungakhangela nxa siqathanisa ukhangela la mazweni amani athuthukileyo uyananzelela ukuthi umuntu oyinkokheli kabi le ndaba uyangena phakathi kwesitimela asihambele kumbe uyazihambela etrofi ibhasikile esemsebenzini ikanti thina kuyafuna ukuthenga inkalakatha zezimota kusetshenzisa imali le mali engekhoyo ngenxa yokuthi abantu bayehluleka ukuzehlisa so kuqakathekile ukuthi umqondo wokuzehlisa ube phakathi kwethu siyananzelela ukuthi uJesu kazangabambe ukuthi yena unguNkulunkulu wakhipha ingubo yokuba yena uNkulunkulu ungaphezu komuntu wonke wathatha ingubo yokuba yinceku ukuthi ukuthi lapha sifunda isifundo esiqakathekileyo ukuthi ubukhokheli yikuba yinceku ungeke waba yinceku yabantu nxa wena usehluleka ukuzehlisa
kuyiphethe ngomthandazo mfundisi
siyabonga
sithandaza uNkulunkulu asincedise namhlanje ukuba sibe ngabantu abazehlisayo ngaphansi kwentando yakhe langaphansi kwelizwi lakhe. Baba, siyabonga ngegama likaJesu namhlanje ntambama kubalaleli bonke ukuba uzasinika umoya wokuzithoba, umoya wokuzehlisa ngaphansi kwentando yakho, njalo lokuthi uNkulunkulu usincedise ukuba zinceku lenkokheli zonke ezikhona lapha eZimbabwe sibabeka ngaphansi kwegama likaJesu ukuba bazathatha lumqondo uJesu ayelawo wokuba yinceku lo wokuncedisa abantu. Njalo namhlanje ntamba masithandazela bonke abangezwa kuhle abagulayo ukuba uNkulunkulu uza kubaphilisa kuye yonke imikhuhlane lezifo ezikhona egama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Asibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Sile temba libusisekile ngombhalo kamfundisi kulilanga langesonto nje.
ngane zoma begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.